Sarudzo dzanga dziripo pa weekend ino sekuona kwedu sevezesini dzakafamba zvakanaka asi takava nekututsumwa panyaya yeviolence yakanga yaitika mumazuva mashoma maelections asati asvika sadzo dzisati dzasvika kunzvimbo dzinoti Nsiza nematobo kwakaitika mirishonga yakakonzeresa kuti vamwe vemamwe mapato vatohospitalizwa vamwe vakakuvara saka takakumbira vezrp kuti vaongorore nyaya iyoyi sezvo varivo vanobata mitemo yemunyika muno kana vanhu vanenge vakakonzeresa violence vawanikwa tinoda kuti vasungwe kuita kuti uve mucherechedzo kune vanhu vose takatarisana nesarudzo dziriko gore rinouya tinoda kuti sarudzo idzodzi dziitwe murunyararo vanhu vasingashungurudzwe vanhu vasingarovani vanhu vachiexercisa right yavo yekusapota mapati avanoda kana kuti yekuungana vachiteerera macampaigns kumaparties avanenge vachida vasingarovani kana kurohwa nevamwe vanhu saka takachikumbira kuti veruzhinji especially vaya vanosapota mapato akasiyana siyana kuti vasarove vamwe uye vacampaigne murunyararo musarudzo dziri kutevera izvo zvinoda kugadziriswa zvikuru uye zvakare taonawo kuti pamaelections iwaya anga ariko paweekend tine nzvimbo imwe iri kumatobo papolling station patakanzwa kuti nemaobservers edu pakanga paine desk rakanga riine mamaterial bato rezanu pf pachinyorwa mazita evanhu asi desk irori mushure mekunge vezeki nemapurisa vazoenda kunotaura nevanhu vanga vari padeski ra rakazobviswa haro saka tikukumbira kuti vemapato vatevedzere zviri mumutemo uyo unonzi political parties code of conduct
sei zesini yakashora tafura yezanu pf iyi uye code of conduct yamuri kutaura iyi inobatsira sei
code of conduct iyo yakanaka nokuti inoita kuti vanhu vose vanenge vachikwikwidza vakwikwidze zvinenge zviri zvatingati palevel playing field kana zvinenge zviri fair nokuti macampaigns haabvumirwe pedo nemapolling stations saka rimwe bato rikazoonekwa rave kurisa macampaign material pedo nepolling station it means playing field inenge isisi iri level zvinenge zvatosiyana saka tirikumbira kuti vemapato vatevere mutemo weelectoral act iyo schedule 4 yandataura mune inonzi code of conduct yavo yemapolitical parties sati achingokumbira kuti vemapolitical parties zvigadziriswe ipapo through mapurisa vachisungana vanenge vaita mhirizhonga vezekiyo vachigara pasi nemapolitical parties through mamulti party liaison committees vachigara navo pasi vachivayananisa venational peace and reconciliation again tinoda kuti vaite basa rekuti pave nerunyararo uye varambe vachibatanidza mapolitical parties kuti vasaite mhirizhonga
chamunoda kuona chichigadziriswa chii amai Dingani
takatarisa zvakare pane zvinoda kugadziriswa tiri kuona kuti pane mamwe atoti maadministrative reforms zeki yakatotanga kare kumagadzirisa so muenzaniso kuinamira mazita emavoters panze 2 days before musi wesarudzo iadministrative reform yakatanga kuitwa nezeki after 2018 elections tinoda kungovakudza nekuzvitenda izvozvo nokuti mamwe reforms akaita seiwaya haadi kuchinja kana mutemo ari administrative saka pane zvimwe zvavanogona kuita kuti zvingovawo nyore kuvanhu veruzhinji kuti vakwanise kuvhota vasina zvinovashungurudza kana kuvanetsa imwe nhau ndeye kubatsira vanhu vanenge vaine urema kuti vavhote in secrecy think tangati tava nemakore tichichema nenyaya iyoyo tichibatsira vanorarama vane urema kuti vanoda kuti kuitwe inonzi tactile ballot paper iro rinoita kuti vasabatsirwe nemumwe munhu kuvhota asi vavhote vega vachishandisa ballot paper iroro rinonzi tactile vezeki vanoriziva nokuti rinoshandiswa nyika dzakati wandei muafrica zvakare vanoda kutiwo mumapolling stations kana tichibvira ese ange aine maballot booth anoita kuti vakwanise kusvikira tinoona kuti zvinoitwa mune dzimwe sarudzo vanoshandisa maballot booth iwayo asi dzimwe nguva havashandise kwese saka dai vari vakwanisa kuti zvose zvinoita kuti vanhu vane urema vavhote zvakasununguka oro zviri nani vakwanise kuzviita vachigadzirisa zvinhu zvakadaro zvinenge zvakatikoshera
zesini inoti pamusoro pemhirizhonga yatiri kuona nguva dzose mune zvematongerwo enyika
takatarisa panhau yemhirizhonga yandambotaura nezvayo toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepfenyuro ma newspaper vachi denounce all violence vachi tuo ma voter educators avo ataure nezve mhiri zvanga kuti yakachatirei pavanenge vachita voter education kuti voter education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhiri zvanga kana muri muma elections
zvimwe zvamunoda kuona zvichigadziriswa ndezvipi
Zvakawanda zvatoda kuti zvigadziriswe but imwe yachona hazvigadziriswe nezeki zvimwe zvinotogadziriswa nemutemo dare reparamendi zvatakaisa kuda reparamendi vanozviziva tine bill ratakaisa muparamendi yatinoti draft electoral amendment bill ratikukumbira zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe pamutemo kusarudzo dzedu dzinge dzichiimprova muno muzimbabwe saka ndo zvimwe zvandingangoti vanhu vangoziva uye tirambe tichingoenderera mberi nekukurudzira nekushambadza sarudzo dzine runyararo sarudzo dzakasununguka muzimbabwe